Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 23/2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tandonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Nekuti unogona bedzi kugova zvigaro kune vamwe kana uriwe une makasimba kana kuti uriwe uri mutungamiri chaizvo. Ndoti chandinoona kuti zvichabuda pachena panyaya izvi. Uyezve chimwe chandiri kuona ndechekuti vashamisa vari kungokopa zvakaimboita na Mchakavhu Morgan Tsvangirai.
Mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vanoti avo vaida kukwikwidzira chinzvimbo cheutungamiri hwebato iri vachapiwa zvinzvimbo zvine huremu mushure mekongresi.
Vadzidzisi vari kuti hatizomirira ipapo, so ndorinouya rati kuita tichatenge tichitora vamutorimuve tichipinda navo mustreet. Ikambeni yati kutanga next week kana zvinhu zvedu zvafamba zvinhu zvakanaka. Tange tichiwana vamutuli mustreet. Vamutuli munhu wacho tingamushaya, asi tichauya nechimisikidzo chavo. Anenge aine chishuwo chaainacho chekumukumbira mari, vanhu vese vachange vachisangana navamutuli mustreet.
Rimwe sangano revarairidzi rinoti nengo dzaro dziri kuzokanda mapadza pasi kana vasina kuwedzerwa mari dzavo dzepamwedzi sezvo mitengo yezvinhu yaramba ichiwedzerwa. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Zvazvinoreva ndezvekuti nyaya yekuti
mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vanoti avo vaida kukwikwidzira chinzvimbo cheutungamiri hwebato iri vaElias Mudzuri navaDouglas Monzora vachapiwa mabasa ane huremu mushure mekongress. Matunhu ese eMDC akaduma vachamisa semutungamiriri webato, izvo zvinonzi zvinoratidza kuti vachamisa ndivo vachatsigirwa nebato iri kuva mutungamiriri waro pakongresi ichatwa mwedzi unouya. Vamonzora navamuzuri vakange vamboratidza chishuwo chekukwikwidzira utungamiriri hwebato iri. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa patswane University of Technology Dr. Riki Mukonza vanoti zvataurwa navachamisa zvichabatsira kuti bato iri rirambe rakabatana sezvo vaviri ava vane vatsigiri vavo mubato kunyange zvavo vari vashoma. Dr. Mukonza vati vachamisa vari kuita zvakaitwa navaimbove yemutungamiriri webato iri vaMorgan Tsvangirai avo vakapa vachamisa chinzvimbo mubato mushure mekunge vakundwa musarudzo. Tabata Dr. Mukonza kuti tinzwe maonero avo.
Zvazvinoreva ndezvekuti nyaya yekuti mutungamiri weMDC chaiyo chaiyo inenge yabuda pachena, yekuti mutungamiri weMDC chaiyo chaiyo ndiani inenge yabuda pachena. Vachamisa vanenge vabuda saivo mutungamiri weMDC chaiyo chaiyo. Nekuti unogona bedzi kugova zvigaro kune vamwe kana uriwe une masimba kana kuti uriwe uri mutungamiri chaiyo chaiyo. Ndoti chandinoona kuti chinenge chabuda pachena panyaya izvi. Uyezve chimwe chandiri kuona ndechekuti vachamisa vari kungokopa zvakaimboitwa na Mchakavhu Morgan Tsvangirai, kuti ivo vachamisa pavakadyiwa pachigaro chesecretary general mugore ra2014 vachidyiwa navamonzora. Vatsvangirai vakadzosa vachamisa vachivaita secretary wepolisi, zvakaita kuti vawanewo chekuita mumusangano weMDC.
Munofunga kuti vatsigiri vebato ravo vangazvitambira here?
Ndinoona sekuti vanichazvitambira nekuti zvinogona kubatsira ndezvekuti zvinogona kubatsira kudzosa vanhu vanga vachazoita kuti bato ripapanuki kundoraiwa mudzori navamonzora vaigona kupinza nemweya yavo kuti aiwa zvikaitika ndoo zvedu nekuti tinofanira kurangarira kuti vanayo sapoti inogona kunge hayo sapoti yavo isingasviki pane yavachamisa asi vanayo mukati mebato remdc saka vakafunga kuti aiwa taakuita zvedu voenda kwavo zvinosesiya bato remdc risina kunyatsosimba rinofanira kunge rakaita kana vanhu vakabatana.
Kana makatarisa mafambisirwo ari kuitwa makongresi avo pane chamunoshora here?
Makongresi avo ari kufambiswa havo zvakanaka maverengero atinoita manzira atiri kuita asi panenge pari kubuda nyaya yekuti ruoko rwashamisa runenge rwukunanavira ruchionekwa ruchiita kuti zvinhu zvibude munzira yava inoita kuti vasari vari pakanaka ndoo chipomerwa chinogona kunge chiripo kubva nezvatinongonzwawo asi ndizvozvo hapana pasina pomerwa tinangoti overali makongresi aya anenge ari kufamba zvavo zvakanaka.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paTshwane University of Technology Dr. Ricky Mkonza vari parunare kuPretoria kuSouth Africa neStudio 7. Mutungamiri wesangano reAmalgamated Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vanoti varairidzi vari kuzokanda mapadza pasi kana vasina kuwedzera mari dzavo dzepamwedzi sezvo mitengo yezvinhu yaramba ichiwedzerwa zvovasiya vachinonga svosve nemuromo. Hurumende yesvondo rapera yakawedzera mari asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti iri idomwe mugungwa nekuti zvinhu zvakaita manyama mire nerongo. ZCTU inoti kuti mushandi wepasi akwanirwe nemari anotoda mari inosvika $100,000 nemakumi matanhatu yekuAmerica. Mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata vamasaraure.
Hurumende haina mari yakawedzera yakatomira vashandi mari yakanyanyisa. Kunze kuri kuwedzerwa mari kwaitwa uku kuri kuuya panguva yekuti mari yaisitambirwa muna 2012 nemari vashandi yatodzikira netimes 5 tichitarisa nemaresa ariko nhasi. Kana vachizowedzera yadzikisa dzikira natimes 5 kuti munhu aisitambira $600 tikaidhivhaidha na5 ndo mari yaakutambira nhasi. Saka zvazvongoreva ndezvekuti hurumende iri kunyeba kuti iri kuwedzera mari asi marates ari kukwira vashandi vaisitambira nemaUnited States dollars vanga vakanegoshiera nemaUnited States dollars asi hurumende yaona kuti haisi kuda kubhadhara vashandi yakati taakubhadhara nemari atgh asi tichapota tichikuwedzerai yatanga yatirete yacho yakatosiyana izvezvi vashandi vari kugunun'una vashandi vari kuchema munhu aitambira mari shoma muna January ari kutoti dai January achidzokazve nenyaya yekuti mwedzi uno wawedzerwa mari hauna chaachakwanisa kutenga.
Muri kumbotaura here nehurumende nekugunun'una kwamuri kuita uku?
Hurumende tiri kutaura nayo takaiisira gwaro zuro ratakaiyeuchidza basa rainaro rekudzoreredza mari yetu kuti idzokere payanga iri muna 2012 takavanyorera reminder yekuti no imbodzorereo mari yedu payanga iri kana mukatadza hatichasara tiisina chekuita kunze kwekudzokera kumastreet. Havasati vatipindura gwaro iroro tine magwaro atosi vatumira maweekly mamwe tichingoramba tichivayeuchidza kuti mune mari dzedu dzamusiri kutipa dziri kuita kuti varombo vatadze kuita basa vashandi vatadze kuita basa ravo nemwoyo wose zvichaitira kuti education sector iparare kana mukarega kutibhadhara asi vanoramba vakatinyararira havana zvavari kutaura nesu.
Saka muchatora matanho api kana musina kuwana mhinduro inogutsai?
Isu taida kupinda mumastreet vakatanga kutora vanhu vaitungamiriri vedu vachiponda umwe neumwe maprovinci zvichidaita maprovincial protest vakatora vanhu vachiva abdakta vachivarova zvakaitika kumuchinoi zvikaitika kumashona necentral zvakaitika kumanational leaders vedu saka siraini ari kutaura. Saka asi hatiri kuvadzidzisi vari kuti hatiri kuzomirira ipapo so ndorinouya ratiri kuita tichatenge tichitora vamuturi muve tichipinda navo mustreet
I campaign ya tukutanga next week kana zvedu zvafamba zvese zvakanaka. Shange tichiona vamutuli mustreet. Vamutuli munhu wacho tingamushaya. Asi tichauya nechimisikidzo chavo. Anenge aine chishuo chaaina acho chekumukumbira mari. Vanhu vese vachanga vachisangana navamutuli mustreet. Izvi tikuzviita iri gadziriro yekuti panovhurwa zvikoro. Madzidzisi vachange vakagadzirira kuti vamutuli takasara navo mustreet. Vana kuti pamari yedu hatichi azodzokera kumabasa kusvika vatibhadhara. Tine urongwa hwakawanda hwatiri kuita nekuti vadzidzisi vatotsitirira havana chekudya, havakwasoenda mhuri dzavo kuzvipatara, havakwasoenda vana vavo kuzvikoro kusvikira mumasalaries avo ari zviwa. Vatiritwawo sevanhu asi tiri kuona kuti vari kure kure neupfumi hwenyika kuchidywa nevashoma-shoma varikuratidza mabasa akanyanya.
Mutungamiriri wesangano reAmalgamated Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vange vari parunhare muHarare. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mubepa nhau reDaily News mune nyaya yeUnited Nations iyo iri kutyira kuti kodzero dzevanhukadzi nevasikana vanosvika zviuru gumi nezvishanu dzingangombunyikidzwa panguva yavari kutsvaga rubatsiro mushure mokuvhiringwa nedutu mupengo idai. Mubepa nhau reHerald mune nyaya pamusoro pebhiri idzva reMaintenance of Peace and Order Bill iro richatora chinzvimbo chebhiri rePublic Order and Security Act. Mubepa nhau iri zvekare mune nyaya yezvaitika muzuva rekutanga reZimbabwe International Trade Fair kuBulawayo. News Day mune nyaya yavachamisa vachiti avo vaimboda kukukwidza pachinzvimbo cheutungamiriri hwebato vachapiwa mabasa makuru mubato iri kana Congress yapera. Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Hello Studio 7, makadi zvenyu. Zvokuno tinosimba murove ndiLouise Nzomba ari kutaura uyo. Tinotendawo nekukwanisawo kuti kukuisa kwamandito pamhepo chikwanisa mhuri yeZimbabwe. Kwese kwese kwaingange iri ndichanoda kungotaurawo panapa penyaya yemakororo ezanu ZANU PF nokuti unokwana makororo aya vakabvisa rimwe gororo ravo vamugabe ravaitwa nzivo vari kutageta mbavha dzakakomberedza vamugabe ndo zvavakataura pavaibvisa vamugabe. Asi kubva vamugabe vabviswa hatina kana gororo rimwe chete rakanzwa kuti raenda kuchere kana kuti ratongerwa makore akadii. Takatanga tichaona vachombo pachivhitivhiti paTV apo vachipinda mumota yekujere vakaita sevarishwa zvangopera. Saka kana pane hwani zvichida dzimunguriso zvinogona kunge zvitipotsa. Kana pane hwani kubva makororo aya paakaita takeover ataenda kujere, ungatibatsiro nekutiudza kuti ndiani ataenda kujere so far, sezvo zviri izvo zvavanga vaiti vari kubvisirwa mugadzi. Maita basa ratendamo.
Hey, makadii Sister Marvelous. Upenyu hwarwadza kuZimbabwe, upenyu hwarwadza. Tazorwadziwa kuhealth sector hakuna kana chiri kufamba. Mishonga chema chronic disease like BP, blood pressure, kana chi hapana kana hakuna kana chunu. Madhuri racho ari kuita kana ukaenda kufamasi kuti unotenga $100 mishonga 1 month, matablets 1 month yezvimwe zvirwere macronic disease. Sister tazorwadziwa. Chikafu chii? Zimbabwe chai chai iri kudzokera mumashure, hama yangu. Hatidi kumbonyeberana kuti vari kutaura zvokuti vari kugadzirisa nyika. Vanoda umbo hwakadii kuti vaone kuti vamunangagwa vakoniwa zvavo kugadzirisa upfumi hwenyika. Kunga vambosarindira uko hakuna vachamisa timboona. Vachamisa vacho zvachinongochizvarwa cheZimbabwe. Vana veZimbabwe tisatambura. I don't think kuti maministers edu ava nevatungamiriri vedu vanogara muZimbabwe. Now I'm starting to doubt kuti vana vari kutitungamirira, vari kutitonga, vanogara muZimbabwe. Nekuti dai vachigara muZimbabwe vachinwa mvura inonwiwa nemaZimbabweans, vachitenga mushopu inotengwa nemazimbabweans. Ah, friends vangadai vachinzwisisa mamiriro akaita zvinhu. Sister Marvelous, zvinhu zvarwadza, zvinhu zvarwadza kuvana vechikoro every corner yelife yemuZimbabwe. Hapana pati anengamboti ndonyaya kutaura nezveiyi nekuti zvakangofanana kueducation, kuhealth, kuchii. Every living yemuZimbabwe, it's hell. Zvakaoma sister, zvakaoma. Aiwa inini message yangu ndeyekungotaiwa hurumende iripo iyi. Ngavasarendewo vambopowo vamwe vechidiki vane maideas matsvawo, vanhu vanoita navo vedweva, vanhu vanoita nenhamo.
Ini ndinonzi Tapadzwa Mwoyo Madhodha. Ndinoda kutsigira mashoko ataurwa navachamisa. Zvakakosha chaizvo kuti paite nhaurirano mukati menyika. Vamunangagwa navachamisa vagadzirise nhau yekudhura kwezvinhu kwaitika munyika. Zveshuwa munyika muna kumira zvakanaka. Nhau iri kunetsa pana vamunangagwa havasi kupesanisa mutongi nemutungamiriri. Ivo vanoda kutonga nyika pane kuti vatungamiriri ruzhinji rweZimbabwe nyika ipinde munzira dzakanaka. Ngavaite nhaurirano navachamisa. Haungavake musha nebango rimwe chete, asi vakaisa musoro pamwe chete. Aiwa, zveshu watinokunda. Ndatenda.
Wazuwa ipa Studio 7 makadini. Ndini ndinoitwa Baba Nyasha, Baba Denzi kana kuti Baba Dani Junior. Ndikutaura zvangu ndiri muno muJoburg. Zvakaoma, zvinhu zvacho zvakaoma vedu. Vamunangagwa ini chinondishamisa kana vamunangagwa vanotya chii chaizvo chaizvo pana achamisa kungosangana chamisa votaura, because zvavari kuita vamunangagwa zvokuswera ndundurudzana nana tokozani kuve vana lamo madhuku vafanana kuti kwanze ngati vakei dhibha mobva mavaka nevanhu vasina mombe, hapana kana chinobuda. Vamunangagwa ivo pachezvavo vanyatsozwisisa nekuziva kuti chaunga chaicho chaicho ivo chavo chavainacho chishoma kuna vachamisa. Saka hazvigoneki kuti ungati unotungamira uchitungamira vanhu vashiwo une vanhu vashoma, wotarisa kuti pane chingabuda ipapo. Vamunangagwa ndavawirirane navachamisa ndokuti zvinhu zvifambe. Vachamisa ndo vane mabhureki, ivo vakangobata steering chete, saka hakuna kunoendwa kana munhu akangobata steering mabhureki mumwe munhu akatsika mabhureki. Vamunangagwa please, kana vaine mwoyo wekuda kuti vana veZimbabwe vaendere mberi, problem ine vanhu vezano, hapana kana umwe chete ane mwoyo unozwa wotsi. And ndofunga kuti kutopinda zano rinenge kune kunotodiwa certificate rekunyepa, because nii ndakahwawa mutodiwa chitaura wa
Magadi vana mukoma, vana mukoma kuri sei veStudio 7 vana tanonoka wande. Ini nyaya yamutodi inondigwadza zvisingaiti. Kana achitaura hama dzedu dzakapera nogukura hwindi, otaura iye kuti yaiva hondo. Hamuoni kuti munhu iyoyo haasi munhu wakwana? Munhu unotoda kutobviswa mukabhineti iyo hurumende yacho chirevo vanotungamira vachitora munhu akadero achihwa mashoko akadero. Ungati mashoko here iwawo? Zvinana atodzokera anoridza magitari, magitari kwaakakona, wakakonawo magitari wawo kuda kutitaurira zvisina basa.
Makadiwa Shamarari Studio 7. Ndinoitwa Morgan Mugwamba, ndiri kuno South Africa, Northern Cape. Ndinongodawo kungotaurawo nezviri kuitika mukati menyika yedu, nyika yeZimbabwe. Kuti shuwa vatungamiriri havasi kuona vanhu sekuti vanhu mukati menyika yeZimbabwe. Nekuti kana vanhu vachiita mhemberero vachifara vachiti tiri kupemberera makore 39 ekuzvitonga kuzere, ekuwana rusununguko, izvo zvinhu zvakamira manyama amire nerongo munyika kudaro. Zvinhu zvinotishungurudza zvikuru kwazvo.
Avo vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko ndeavo asinei nechokuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa eMexico asunga mazana nemazana evanhu vari kubva kuCentral America vachiedza kuenda kuAmerica kunotsvaka upoteri. Vanhu ava ndevamwe vezviuru zvitatu zvevanhu vakananga kumuganhu weAmerica neMexico. Kanzuru yemauto ari kutonga muSudan yayambira vanhu vari kuratidzira muKhartoum kuti vabve panzvimbo dzavari uye vabvise zvekuvhara migwagwa yakapoteredza muzinda wemauto zvavakaisa. Yambiro iyi yaitwa mushure menhaurirano pakati pemauto nevanoratidzira dzatadza kubudirira, asi vanhu vari kuratidzira vati havasi kuzobva pavari kusvika mauto aisa masimba ekutonga mumaoko evanhu vasiri vechiuto. Makaterera kustudio 7, anemi muchirongwa tanonoka wande ndiri muWashington DC. Muchikamu chino tinotaura nezvisvarwa zveZimbabwe pamusoro pezviri kuitika muAmerica. Nezviro nyika zhinji pasi pose dzakacherechedza zuva reEarth Day, iro rinopa vanhu mukana wekuona mamiriro akaita kunze. Nyanzvi mune zvemamiriro akaita kunze dzinoti nyika iri kuramba ichiwedzera kudziya pamusoro petsvina iri kuiswa muchadenga nemaindastri pamwe chete nezvigadzirwa zvinokanganisa kunze. Nyika dzakabudirira dziri kutungamira mukurambidza kushandiswa kwezvinosvibisa mweya yatinofema zvakaita semaratya, asi nyika dzichiri kubudirira dzinoti hadzina zvadzingaite kunze kwekushandisa zvinhu zvakaita semaratya sezvakaitwawo nenyika dzakabudirira. Dr. Rokhtad Machakano vanoti nyika dzakabudirira dzinofanira kubatsira nyika dzichiri kubudirira nenzira yekuti dzibudirirewo dzichishandisa zvinosvibisa kunze. Dr. Machakano vanoshoravo mutungamiri weAmerica vaDonald Trump avo vanoti vari kukurudzira kushandiswa kwezvinhu zvakaita semaratya. Tabata Dr. Machakano kuti tinzwe nyaya iyi.
Izuva ratinorangarira kuti izvo tive tinoyeuka kuti nyika ndeyedu and uye tingaichengetedza sei zvizvingaitira kuti tiendese kurarama kwedu apo tichikwanisa kuchengetedza nyika yedu.
Chii chinoita kuti vaTrump vashorowe kana tasvika panyaya dzeEarth Day kana kuti climate change maererano nemamiriro akaita kunze?
Ukatarisa mune zvinenge zvichitaurwa nevatungamiriri vakaita sana vaTrump nevebato ravo, unoona kuti izvo panyaya dzekuchengetedzwa kwenyika havanyanyi kudzikudzisa mumapolicies avo. Saka vanhu vanokwanisa kuti vazovashora nokuti kunenge kuchikova kutaura asi muzviito unonge uchiona sekuti havasi kuita zvinoita kuti nyika ichengetedzeke, nokuti vane zvimwe zvakati wandei zvavanombotaura zvisingaindirani nevanhu vane chinangwa chekuchengetedza nyika. Pane zvinhu zvakawanda zvinokanganisa nyika zvavasiri kuda kuti dai vagadzirisa, kunyanya kana tichitarisa nyaya dzakaita sekuti utano hwemweya hwatinofema hunokanganiswa yatinoti pollution, kunyanya inokonzerwa nemagasi anobva munana coal, mukupisa coal. Asi ukatarisa vaTrump vanenge vachiti ngatirambei tichiproducer coal kuitira kuti tigenerate electricity, asi magasi acho anobva kucoal anokanganisa nyika nemararamiro yevanhu.
Chinangwa chenyika dzese idzi ndichei uye chii chingaitwa kuti mamiriro ekunze arambe akanaka?
Kana tichitarisa nyaya yeclimate change, kune umbongo hunoratidza kuti zvokwadi climate iri kuchinja. tirikuona mvura dzisati dzakamboonekwa. Vanoita nezvekuongorora makungwa emvura vanotaura ivo kuti mvura iri kukwirira bichaza bichaza, and tikatarisa matili mana enyika kunyaya uko kune chando chiya yavanoti ice, iri kuoneka kuti maicebergs ari kumelta achitoflota achionekwa achiparadzira. Saka nyika dzinenge dzakanga dzataurirana izvo kuti ngativei tinokontrola zvinokonzera izvo kuti temperature inge ichikwidza. Saka mukutaurira nawo mremo kuti most of the pollution inokwidza temperature magases nemamwe mapollutants anenge achiemitwa kubva mumaindustry aya anenge achishandisa izvo zvakaita nako nezvima zvakawanda zvatinoshandisa zvinova zvinokanganisa climate yedu. Saka nyika dzanga dzawirirana kuti dai vanga vadi vadzisira pollution yavari kuisa mudenga kuitira kuti izvo tidzikise matemperatures asanyanya kukwira.
Munoona here chokuti nyika dzepasi pose dzinogona kushanda pamwe chete dzikabuda nechinhu chinobatsira mamiriro akaita kunze?
Zvinhu zvakaoma kuti zvinge nyika dzose dzigowirirana kuti dziite zvonezvi, nokuti kune dzimwe nyikavo dziri kuti imipi makaita development yenyu industrial revolution muchipoluta nyika muchiita maindustry yenyu achiburitsa magasi zadai kusvika kuti tizosvika patava yezvinobvo kuti nyika inge ichipisa vakatodevelopa. Ko isuwo tiri kudawo kuti tinge tichidi tichidevelopa we have to go through the same old systems dzamakaitawo imimi kuti tigokwanisa kuraise our level of standards of living. Saka panogona kuita makakatanwa ipapo, asi kuti izvo kana avo nyika dzakabudirira dzikati izvo kune dzimwe nyika dzisiri pasi dzinenge dzichida kuti dziitewo increase their production, industrial production, vakati aiwa togona kukubatsirai nemukana wakaita seuyu wakaita seuyu kuitira kuti musavashandise zvakaita ana coal and so forth, but kuti at the same time muchikwanisa kudevelopa maeconomies enyu, then ipapo then vanhu vangatanga kutaurirana, nokuti panogona kuita makakatanwa nenyaya idzodzidzi.
Dr. Rodrick Machekano vachitaura neStudio 7. Yapera rekai timbotarisa zvanga zviri munhau. Mutungamiriri weMDC Vanelson Chamisa vanoti avo vaida kukwidzira chinzvimbo cheutungamiriri hwebato iri vachapiwa zvinzvimbo zvinoremekedzeka mushure mekongresi. Rimwe sangano revarairidzi rinoti nhengo dzaro dziri kuzokanda mapadza pasi kana vasina kuwedzera mari dzavo dzepamwedzi sezvo mitongo yezvinhu yaramba ichiwedzerwa. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti moswera zvakanaka.